Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 21 kugombi 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vazhinji vari kuratidza kusafara nekupinzwa kwezvechitendero munyaya dzezvematongerwo enyika kuri kuda kuitwa nebato reCitizens Coalition for Change. Musangano wekurima kwegorosi wa 2023 uri kuitwa kuBanket mudunhu reMarshall Land West nhasi chishanu. Zvizvarwa zveZimbabwe nhasi zvichataridzira muguta reWashington DC pamusoro peuori huri kuitwa muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kubudiswa kwezvimwe zvinodiwa nebato reCitizens Coalition for Change kuti munhu abvumidzwe kumirira bato iri musarudzo, vanhu vari kupa pfungwa dzavo dzakasiyana-siyana paTwitter. Citizens Coalition for Change yakabudisa gwaro rinobvunza vanhu vanoda kurimiririra musarudzo mibvunzo yakasiyana-siyana, asi mubvunzo uri kushorwa zvikuru ndewekuti munhu anoda kumirira bato iri musarudzo anotambira Mwari musiki here. Izvi zviri kushorwa nevazhinji, ukuwo vamwe vachitsigira Citizens Coalition for Change. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti apa CCC yapotsa vachiti bumbiro remutemo rinopa chizvarwa cheZimbabwe chega chega kodzero yekushumira kana kusashumira, vachiti zvechitendero handizvo zvinofanirwa kutariswa mukusarudza vatungamiri.
Iya, kana zvasvika pakunge pachipinzwa Mwari kuti munhu akwanise kupinda panzvimbo yekukwikwidza munyaya dzepolitics, zvinenge zvatoshata. Handiwo matongerwe angazoitwa nyika iwawo kuti titi vanonamata voga ndivo vanogona kunge vachiwana zvinzvimbo. Tine totoona kuti pazvirimwe ndofunga kana iro bumbiro romutemo weZimbabwe pacharo ndofunga rine panotivo kune freedom of worship, zvinoreva kuti kana vasingadi havo kunge vachishumira hazvirevi kuti vachasarudzwa vorashwa uku. Masarudzire wayo anenge akatoipa. Zvekare kuti munhu azvipupurire oga kuti commitment yangu kunyika yakamira sei, ndipo pandoona kuti vanogona kutadza ipapo kuti security yavo yokunzvera munhu kuti ndowo mubato redu here chaiye chaiyo, nemwoyo webato redu haufaniri kunyanya kubva kumunhu wacho unopika, nekuti munhu unogona kupika nhema achingoda kupinda chete papolitics. Zvekare munhu unogona kungoti ndiri wekushumira Mwari, iye asiri wekushumira Mwari. Panofanira kunge pachiita atingatisu mareferensi vapupuri vamwe vanogona kuti iwewo zvawati wanominetwa apa kana unoda izvi, ndavapi vamwe vanokupupurira? Vanokupupurira vacho vanoda zvezvekare kuzonzverwa kuti handi hama dzako here, nokuti kungoti munhu anziye unopinda unochitendero here unogona kuti hongu ndinacho. Asi nyaya yokushoko iyi yezvaMwari ngaibude mupolitics, nokuti church nenyaya dzematongerwo enyika zvinofanira kunge zvichiparadzaniswa.
Inga mubumbiro remutemo wani ichiisa Mwari pamusoro, saka tichiona kana mutungamiri wenyika achitora mhiko unenge ane Bhaibheri, nhengo dzeparamende dzinotora mhiko neBhaibheri, vachiti izvo zvinoratidza kuti matongero enyika nezvechitendero zvinhu zvimwe chete. Munotichii kwavari panotaura izvi?
Zvinogona kunge zvakadaro mubumbiro romutemo, asi ngatizive kuti hapana manikidziro yokuti zvakanyorwa mubindiro romutemo nenzira idzodzo munhu unofanira kunge achishumira aiwa muzimbabwe ndofunga mubindiro romutemo iroro zvekare rinofanira kunge rakatonyorwa kunzi muzimbabwe mune freedom of worship kana kuti mune kodzero yokushumira zvaunoda kana usingadi kushumira kana uchida kushumira vadzimo vako zvirimo mubumbiro rimwe chete iroro saka zvokuti paunozodzikwa unobata bhaibheri kana uchida hausungirwi kubata bhaibheri iroro nokuti mutemo uyo webumbiro romutemo zvekare rinopa protection kumunhu unenge asingadi nezvamwari asi basa rokutonga pamwe achiri gona
muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 vachinyora patwitter pavo nhengo yeCCC vamakomborero haruzivishe vanoti bumbiro remutemo rinokurudzira zvechitendero vachiti ndiko saka tichiona kuti vatungamiri kubva kumutungamiri wenyika nhengo dzeparamende makanzura nevamwe vachitoreswa mhiko pabhaibheri musangano wekurimwa kwegorosi wa2023 uri kuitwa nhasi kubanket mudunhu remarshall and west pasi pedingindira rinoti nyika inorimwa nevene vayo musangano uyu uchatungamirwa nemunyori mukuru mubazi rezvekurima Dr. John Basera mukuru weagricultural advisory and rural development services Professor Obed Jiri vanoti chitiko ichi inzira yekuti vakuru vehurumende vateerere zviri kunetsa varimi uye kuti vabude nezvirongwa zvemwaka wekurima mukuzeya nezvenyaya iyi Evans Zininga abata mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai Maiwepi Jiti kuti tinzwe maonero avo
chirongwa ichi chinopa varimi mukana wekutungamirira nekutaurirana zvinopundutsa pakurimwa kwegorosi sezvo varimi varivo vanosangana nezvibingaidzo pavanorima Minister of Lands and Agriculture namabanks vanotaurirana navarimi sezvo ministry inogadzirisa zvinenge zvataurwa nevarimi kuti zvisimudzirewo ivo varimi pagoho nequality uye kuti vabudewo neprofit sezvo kurima riri business
zvinofanira kunge zvichidzidzwa nevarimi vegorosi ndezvipi
varimi vanodzidziswa pamusoro pembeu inokodzera munzvimbo dzavanorima uye uwandu hwemvura inodikanwa kuti chirimwa chibve chiine mhando yapamusoro uye kuwanikwa kwemagetsi panguva yekurima gorosi sezvo gorosi inoda mvura yamadiridziro zvakare kuwanikwa kwezvekushandisa nenguva zvakaita semafuta fertilizer mbeu nemushonga
goho regorosi pamwaka rimire papi pari zvino tichitarisa uwandu hunodiwa pagore munyika
gorosi riri kuwanda pamwaka wega wega uye rawanda kupfuura gorosi rinodiwa nenyika yose pamwaka pachisara rinoraudzira chinova chinhu chakakosha pakudzinga nzara munyika kuwanawo mari yokunze apo rinoraudzira rinotengeswa kunze kwenyika uyewo kuderedza mutengo wemawheat products sechingwa
kurudziro yenyu kuvarimi vegorosi yoti kudii nemwaka wegore rinowi
ndinokurudzira varimi kuti varimewo gorosi kuburikidza nemabanks maprivate partners nezvirongwa zviripo kuburikidza nehurumende tichitarisa donzvo remuono wemukuru wenyika revision 2030 kuwanisawo vechidiki namadzimai varimi vose mabasa zvokudya nekudzinga nzara neurombo munyika
avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai Maiwepi Jiti vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7 nyanzvi mune zveutano dzinorumbidza zvikuru nyika yeZimbabwe mukurwisa nemabatiro ayakaita denda reHIV ongororo ichangobva mukuitwa inoratidza kuti Zimbabwe yakadzikisa uwandu hwevanhu vane denda iri kubva pazvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana 35% muna 2010 kusvika pazvikamu gumi nezvina nemuraudzo kubva muzana kana kuti 14.2% muna 2021. Pamusoro pezvo vanhu vanopfuura miriyoni nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million vane chirwere ichi vanokwanisa kuwana mushonga. Mutungamiri wesangano reMedical and Dental Private Practitioners Association of Zimbabwe vaJohannes Marisa vanoti vazhinji munyika vane ruzivo rwekuzvidzivirira kubva kudenda iri. Nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti hurumende yakaita basa guru.
Kurwisa kwatakaita denda reHIV kunoyevedza, kunobetsera, kunotipa zvidzidzo zvakawanda, especially zvinotakatarisana nemamwe matenda akaita sema non-communicable diseases aroda kuparadza nyika, makensa, vana kensa yechibereko, kensa yemazamu, prostate nana diabetes, blood, zvese izvozvo zvoda kurwiswa semarwisiro atakaita HIV.
Dr. Madzorera, chii chakaitwa nenyika kuti zvinhu zvisvike pazvakasvika apa?
Chokutanga commitment ye government. Government yanga iri committed kuti tirwise denda iri. Government yedu ndo yezvimwe government pasi pano pese yakatanga kuva neprogram yatinoti National AIDS Trust Fund. Pataitekisa vanhu tichiisa homwe paside yokurapa denda iri. Dzimwe nyika dzakazopindirawo dzikatipawo mari yatichiri kushandisana nhasi, vana Global Fund, vana PEPFAR nemamwe international organizations akawanda. Pasina mari hapana kurwisa matenda erudzuru. Saka ndochidzidzo chokutanga. Homwe yedu yokurwisa HIV yanga yakasimba. Hatina kungorwisa HIV chete, takabva tatanga kurwisa zvimwe zvirwere zvataiziva kuti izvi ndo zvinouraya vanhu vane HIV zvakaita sana TB. Saka takawana maprograma ana TB nana malaria achiiswa pamwe chete neprogiramu yeHIV kuti izvo kuchengetedza upenyu hwavanhu. Tikaenda mberi tikati izvino hatichadi mwana anozvarwa ane HIV. Programu dzacho dzibva dzasimbiswa mumaredhiyo, matv, munhu wese achidzidziswa, tichibvisa stigma nediscrimination. Zvakasimba, tikawana magrupu achifomiwa emadrama nezvimwe zvakadero, vanhu vachitofamba from town to town, from hall to hall, vachidzidzisa vanhu nezveHIV kubvisa stigma. Zvikashanda.
Zvinhu zvimire papi iko zvino, Dr. Madzorera? Chii chakabuda kana kudzidzwa kubva mubasa rakaitwa iri?
Takaona treatment necare yeHIV ichiparadzirwa kumakliniki ese. Ezvino chiri kakliniki kadiki kokuruzevha kanokwanisa kutesta HIV vachirapa ikoko, vachipa vanhu mushonga. Hapachina zvokufamba kuenda kuguta guru kunotsvaga mushonga. Iyo nyaya yedevolution yecare for HIV yakanyanya kukosha. Ndoyakaitisa kuti care yeHIV inatsa kuenda pamusoro tisvike patiri pokuti izvo prevalence yadzika. Saka tinokurudzira kuti izvo ngatirambei takasimba tarisana nematenda manyowani ari kuuya.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vatsigiri vebato reCitizens Coalition for Change vakabatana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muNorth America vachange vachiratidzira nhasi pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC. Imwe nhengo yeCCC muzvare Perpetua Murphy vanoti kuratidzira uku kuchange kuchiitwa senzira yekushora nyaya dzakabudiswa mufirimu reGold Mafia rakaparurwa nenhepfenyuro yeAl Jazeera, iro rairatidza uori huri kuitwa nevamwe vehurumende. Vanoti vachaendesa tsamba yenyunyuto kumizinda inosanganisira reZimbabwe, United Arab Emirates, South Africa neBritain, dzinova dzimwe dzenyika dzakadongwa mufirimu iri. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Murphy.
Nhasi tiri kuratidzira kuWashington DC tiri vana veZimbabwe, macitizens emuZimbabwe, tichiratidza kusafara nekuona uori huri kuitika munyika nekubiwa kuri kuitwa maresources edu, godhi, uyezve kuona kuti vanhu vari kutotengesa nyika ivo vanova vanofanwa kunge vari varikutitungamira nekutiriritira.
Muchange muchiita zvimwe zvino zvipi imo muno muWashington DC sebato Citizens Coalition for Change?
Tichange tichibatana nemacitizen chero munhu arikunzwa kusafara pamusoro pegold mafia yatakaona tichiona kubiwa kwemaresources emunyika medu. Saka tichange tichiendesa petition, tichiendesa kuembassy yeZimbabwe nedzimwe nyika dzakatevera dziri pedyo nesu tichiratidzawo kusafara kwatiri kuita neumbavha hwakadai.
Asika tinoona kuti hurumende ichitaura iyo ichivo vari kuferefeta, tikanzwa zvakare Reserve Bank ichiti iyo yakuwanikwa ichifreeza maassets ikadoma vamwe vanhu vanga vari imomo mugold mafia. Izvi hazvina kuwana here kana kuti munozviona sei?
Sehistory yemunyika medu unoona kuti even zvakanzwai munhu anongoswera aburitswa sezvakaitwa kuna vaHenrietta. Saka isu tiri kuda kuona kunyanya kuti zvii zvichaitika kune ivo vari kutungamira kubiwa kwakadai kuti kuve kuno vave vanoitwa brought to book through kana maparliament, Interpol anti-money laundering and smuggling nedzimwe dzakadaro. Nokuti munyika medu judiciary yachona iri tongoriwo compromised, tinoona kunge zvisingave effective zvazvinofanirwa kunge zvichiita.
Asika vamwe vanoti munenge matinonokei tichiona kuti documentary iyi yakawanikwa ichibuda muna March, imi munotichi?
Hapana kunonoka kuripo, uye zvetakabvira kare tichingomira tichitaura nyaya yehuori ihwohwo hazvina kutangira ipapo. Pakamboshaikwa futi 15 billion yemadiamonds. Zvino zvinogara zvichiitika asi kuti munyika medu takambondikidzwa.
Chirongwa chenyu chichatanga nguvai?
Chichatanga kuungana na 8 o'clock kuseni, tozotanga zvedu programu yedu na 10 o'clock tinenge tiri paembassy yeZimbabwe kuWashington pa1608 New Hampshire Avenue Northwest muWashington DC. Saka uyai tisangane, tosangana tobatirana pamwe chete nokuti izvi zviri kuafekta munhu wese wemuZimbabwe ngekuona kuti tine zvipata zvisina mishonga, roads akashata. Tinoda kuti tive tinodyawo zvakafanana upfumi hwenyika yedu.
Imwe nhengo yeCCC muzvare Perpetua Murphy vachitaura vari parunhare naMyflas Mutanga Nyauye weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, dzimwe nhengo dzeparamende yeUnited Kingdom dziri kukurudzira hurumende yavo kuti iongorore zvakabudiswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera pamusoro pekucheneswa kwemari nekubudiswa kwegoridhe muZimbabwe. Vakanangana naHubert Madzinire, uyo akaratidzwa paterevhizheni achitaura kuti anokwanisa kubetsera mukuchenesa mari inopfuura bhiriyoni remadhora ekuAmerica. MuNewZimbabwe.com, mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vanoti bato reZANU-PF riri kuedza kuvhiringa CCC nekupindira mukusarudzwa kwevachamirira CCC musarudzo dzichaitwa gore rino. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Takambokuudzai kuti nyika yekutongwa nembavha, takambokuudzai kuti nyika yekutongwa nembavha. Ngavasungwe paZimbabwe, ngapasungwe munhu apa, ngapasungwe munhu. Wese ane chekuita nenyaya dzegold ngapasungwe. Takambozvitaura isu tikati nyika yekutongwa nembavha iyi, nyika yekutongwa nembavha. Maloya acho mbavha dzoga dzoga, mameja stiri mbavha, president mbavha. Nyika yekutongwa nembavha iyi, ngapasungwe munhu paZimbabwe apo, ngapasungwe munhu paZimbabwe apo, ngapasungwe munhu paZimbabwe apo. Hawa ndi mjara pano paJoza, ndi mjara pano paJoza. Sungai munhu paZimbabwe, sungai vanhu, sungai vanhu. Ane chekuita nenyaya dzegold wese ngasungwa, ngasungwa apo. Tangena madhugu, tangena madhugu.
Ah, ndiriku ndokurwa ziwa. Ko, zawano ti jobs kala ane mosa hongu tinoziziwa. Ko, hiyo ye zanu ane mosa wane au jazira au. Lano tongwa ere kana kuti. Jopa mnu zaipa kwa chida ere mafoni. Kana pakazipa abati kwa mnu wetu posti. Iyo wawe zanu wakabati kwa mnu zaipa chita haisa tia chukwa kumapurisa. Ah, asu kuda ere foni. Ati ndiripa msangano. Saka chupo posti kana ya sungwa dopa mnu zao bati ya mafoni. Nukuti mnenge msa timuripa msangano. Ah, msa daru wakumana. Upenye bindu bindu, mshawana sushaitika kore nino, mnopa vachete mechina msingani, njukuti aurirai.
Nini nao yangu ilipa kuti, ama zedu ziri ku South Africa, zino taurisa, ziri ikoko, zisinga uye kusofuta, vizigara mnika ya kawa kwa nilamu, iwa vajisia nika ya wichita mabimbe. Kichibiri wa vodola notanga kuposta pama social media, pama Twitter, pama Facebook, yo wesa rododazo biri wa asila singa futi. Nofunga president edo achamisa ndalo jizanza, jino jizana. Saka kana jiri chimweche ita chinga zigizi. Saka iyo ndava wechiche mwone rapamwe chitoba asirana kutitite kutishinu zidu zifambe zakanaka. Sarizo zedu zofamba tichivota tensi tini uwa ndu wengu. Bata asinaza zino batira kana mari kuku wajitara uti ngapi nde mkumana, ngapi nde mkumana. Ano pinda sei iyo vari kuku kana wasiga isema ex latin.
Mangwanani, mangwanani. Watiri West Studio 7, kama chote na washamara West Studio 7, wanatuhu zani na uze chokwadi, wanatepe ni wazwe, jemandoro kwati. Ini ndi nuda kukurudzila azu, chawa, zwese zwe Zimbabwe. Kwa nyanya warikumuno musata ufurika. Handi kukurudzila ni handi itino vota, handi itino vota, tibise urumende umba vai. Tingangu popota kuma social media, tichipopota, tichitawa zvakawandisa. Handi itino vota, tibise urumende ii. Apinde hatu mukomana ngapinde mukomana ngapinde
mamukaze pa studio 7 ndakateera zvangu studio 7 anezuro makusini hazvina kubuda pachena chaiko panauya anonzi matangi uyo matangi aibvunzwa kunzi mari dzenyu munodzowanepi aizvambarara pamubvunzo achichinja mabvunzirwo aitwa ngaanyatsobudisa pachena kuti mari idzi dzinowanikwa kupi ndo mari idzi dziri kubuda idzi dzegold dzawakaba idzi ndo dzakuchiita basa rekutenga mazimota ya mhuri yezimbabwe ichitambura
halo muse ini ndinoshamisika nemota dzekambeni dzatengwa idzi nezanupf 210 Ford Ranger Twin Cab 210 motor Ford Ranger one ino costa kuma 24,000 one new motor dzatengwa idzodzo iyo nyika yakadai nyika zvinhu vachitambudzika kudai rate hadisi kuita zvii zvakafa bandinoona nyika ichitotenga 210 motor ndikupa vanhu makambeni bhiti hakuna kana chirimo munyika zvezvi zvakaondomoka saka zvinoreva kuti chii haiinzi kuti hurumende iripo ka hurumende iripo hamahwani hamahwani hurumende iripo hazvitomboiti 210 moto
kwazivai kwazivai makadii vana vezimbabwe isu tinofara zvedu tiri kuno kusouth africa uku madida atibatsira tawana purezidendi angatimiririra nokuti tiri kutambudzika vanhu vemwari izvi zvizvi tiri kuniwa tiri musango togara mudzimba dzemazengi woga nematenherandi akuno kushuwa unyatsokuona kuti haa kusina mai hakuendwe
kufara nenyusi dzamunotipa asi chishoshe ndechekuti ava vanosvita hanzi tiri kusouth africa tiri kusouth africa makamboona here pavanogara makamboona here pavanogara vanhu ivavo taikumbirisawo dai vari vamwe maregere henyu kuti hanzi kusouth africa vazhinji vacho vanoita basa rekuchera ngoda vazhinji vacho vanosevenza mumapurazi dzimba dzacho dzavanogara hadziite kuti dzine dzinogarwa nevanhu saka taikumbirawo kuti kana muchitaura henyuka ingozi yaivo pekugumira pamunogara pacho panotonyadzisa saka taikumbirisawo kuti aiwa ngatisimbisanei tinorejesta kuvhota tikugara zvakanaka ndochishuwo changu ichocho icho takangomira kuti mukomana ngaapinde hake tikugarawo zvakanaka aiwa ndama njenjenje chavo vekubhohwera uko
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Iro gore rapera iri, People's Republic of China kana kuti PRC nehurumende yemuHong Kong vakawedzera kudzvinyirira kwavo kodzero yekuti vanhu vataure vakasununguka kumbunyikidza kodzero dzevanhu nerusununguko rwevanhu vemuHong Kong sezviri mugwaro rakaburiswa neHong Kong Policy Act. Hurumende yeHong Kong yakaenderera mberi nekudzika mutemo weNational Security Law uye kushandisa mutemo unopandukira vanhu kunyaradza vanofungidzirwa kuti vanoshoropodza paine vanhu vanodarika chiuru nemazana maviri kana kuti 1200 vanonzi vari muusungwa nekuda kwemafungiro avo mune zvematongerwo enyika. Mugore rapera vakuru muhurumende yePeople's Republic of China vakaenderera mberi vachinyima vanhu mukana wekuti vaite zvine pundutso mukutongwa kweguta kusanganisira kekutanga kubvumidza munhu mumwe chete kukwikwidza pachigaro chemukuru weHong Kong kana kuti Hong Kong Chief Executive. Vakuru veHong Kong vakaramba vachishandisa mutemo weNational Security Law wakadzikwa zvechisimba neBeijing kuHong Kong muna chikumi 2020 kuitira kuwedzera kuparadza zvishoma nezvishoma hutongo hwejekerere muHong Kong pamwe nerusununguko rwevanhu vemuHong Kong. Vakuru vehurumende yeHong Kong vari kuenderera mberi nekusunga pamwe nekupomera vanhu vanenge vachiratidzira murunyararo kusanganisira vanoisa mashoko pamwe nekutumira pamadande mutande. Mapurisa akasunga nekutonga vanhu vanoisa mashoko ezvematongerwo enyika pamadande mutande. Mapurisa akaenderera mberi kutsikirira kodzero dzevasungwa munyaya dzakatarwa kunzi dzine chekuita nekuchengetedzeka kwenyika kusanganisira kuvanyima mukana wekubvisa mari yechibatiso uye kuvagarisa muusungwa kwenguva ndefu vakamirira kutongwa, kuvatorera kodzero dzavo dzinovabvumidza kumira pamberi pechikwata chevatongi vasina kwavakarerekera kana kuti juri achida kuti mhosva dzavo dziongororwe nemutongi akadongwa nemukuru kana kuti Chief Executive akagadzwa neBeijing. Hurumende dzeHong Kong nePeople's Republic of China dzakaramba dzichinanga masangano akazvimirira, masangano enhau, vanorwira kodzero, vatori venhau, mapato ezvematongerwo enyika, masangano evashandi nevamwewo vanhuwo zvavo nemasangano ayo vakapomera mhosva yekudyidzana nesangano rinorwira utongo hwejekerere muHong Kong kana kushoropodza hurumende. Mapurisa akasunga Cardinal Joseph Zen vane makore makumi mapfumbamwe ekuberekwa avaimbove bishop wecatholic muHong Kong nevamwe vachifungidzirwa kuti vari kushanda nevekunze. Vakuru vakuru muHong Kong vakapomera mhosva vapepeti venhau pamwe nevakuru vemakambani enhau ayo akavharwa pari zvino anoti Apple Daily neStand News kusanganisira muridzi weApple Daily vaJimmy Lai vachinzi vakapara mhosva dzine chekuita nekuchengetedzeka kwenyika uye kupomera Stand News mhosva yekupandukira hurumende nekuburitsa nhau dzevezvematongerwo enyika dzakarerekera kune vanorwira utongo hwejekerere. Masangano enhau akazvimirira akaramba achivhara achidoma mitemo yakaoma ine chekuita nezvematongerwo enyika muHong Kong. Vachitaura pamusoro pekuparara kwekuremekedzwa kwebumbiro remitemo muHong Kong, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakakurudzira vakuru vakuru wePeople's Republic of China kuti vadzore kodzero dzekuchengetedzwa kwevanhu nerusununguko kuvanhu vemuHong Kong, kusunungura avo vari muusungwa kana vakasungwa zvisiri pamutemo uye kuremekedza bumbiro remitemo nekodzero dzevanhu muHong Kong. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vazhinji vari kuratidza kusafara nokupinzwa kwezvechitendero munyaya dzezvematongero enyika kuri kuda kuitwa nebato reCCC. Musangano wekurima kwekurima kwekorosi wa 2023 uri kuita kubhangeti mudunhu remashonaland west nhasi chishanu. Zvizvarwa zvezimbabwe nhasi zvichange zvichiratidzira muguta rewashington dc pamusoro peuri huri kuitwa muzimbabwe. Ndiri muwashington dc ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muina Chris Gande.